Did. Yeah. Chuck on my tin. Tin. Yeah. Yeah. Ndikutsvaga ma-10, ndikutsvaga ma-20. Ndikuda kubhadhara rendi, ndikuda kuroora mukadzi mboma. Asi ndikuda kutanga ndasenza, ndikuda kutanga ndafenza. Ndikuda kupaka ma-Benz, ndikuda kurova ex wangu kamuzi flex rinenge shamu. Ndomukana 2, ndoronga ma-moves. See I must go. Phone and this kunzwa, no and this kumba. I said that ndokupasa wrong number, I'll tell you, no and this kuda. You need the time. Ndikusvika pa-party, yatanga maskadi, ndakabada bakadi. But no and this kunwa, I might end up calling an account. Ayo, why it's just this fungo. Wakatuka amai, wakatuka amai. Wakatuka amai, wakatuka amai. Wakatuka amai, wakatuka amai. Wakatuka amai. Ndikutsvaga marenzi, kutsvaga mapula. I was talking to moms and she ended up saying that munenge makura. Cause ndakatingura graph, I was so drunk, ndakapindura rough. I walked in, ndakadembera face, ndakadembera zest. Nanga ndakabaka kuka, nanga ndakanamwa super. Vakanditi say coach koro usingade. Vakanditi say coach swear out panzi. Vakanditi pisa ma shades, ndimboona maziso. Say coach swear out nembanzi. Ndikavati life ain't easy, him. This ain't 1960, him. Iwe, hazvina kupera hazvo. Havana kufara havo mo. Ndakamwa stretons, ndakarova 6 shots ndichida kutakwa nema seconds. Ndakadarikira, ndakadarikira ndokubatirira pamadziro vakabatikira. Ndikavati taurai chinzo, hamuna fees, hamuna rambidze kuzoswera paden. Cause hapana kidzi, akurai tiji. Wakatuka amai, wakatuka amai. Wakatuka amai, wakatuka amai. Wakatuka amai, wakatuka amai. Kune mepo dziri kunzeuko dzinoda anodzivika. Iwewe haumbozviziva nekuti minyengetero yavo amai inogara yatongozvidzivirira. So iwewe haumbozviziva, unoti kungwara kwako, unoti kusara kwavo pavanokuudza kumonga kunaipwa. Burudza isina imba, type yemunhu anoshanda. Asi chinobuda ipapa pana buda indagwa dama, chenjera kubuda indagwa dama. Ingoti sora, imbozvidzora. Kana wakatuka amai, kana wakatuka amai. Wakatuka amai, wakatuka amai. Wakatuka amai, wakatuka amai. Wakatuka amai, wakatuka amai. Wakatuka amai. Wakatuka amai, wakatuka amai. Wakatuka amai, wakatuka amai. Wakatuka amai, wakatuka amai. Wakatuka amai.